Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 10 nyamavhuvhu August 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Inochenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dzimwe nyanzvi dzezveutano dzinorumbidza hurumende mukuwedzera masvondo elockdown. Bazi rezvemari rinokurudzirwa kuumba kuvimbika kana richida kupinza muhomwe dzehurumende mari inobva kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. COVID-19 iri kutapurirwanwa zvine mutsindo mudunhu reFlorida. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvitatu zvine mazana mapfumbamwe ane gumi nevasere 3918, zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevapfumbamwe 19 nezuro. Vanhu mazana mashanu ane makumi maviri nevatanhatu 526 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana masere ane makumi mapfumbamwe nezvinomwe zvine mazana mana ane gumi nevana 1,897,414. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave miriyoni imwe chete ine zviuru makumi mana nezvina zvine mazana matatu ane makumi matanhatu nevashanu 1,044,365. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana negumi nezvitanhatu zvine mazana masere ane makumi mashanu nevatatu 116,853. Vapora munyika vachiita zviuru makumi mapfumbamwe ane mazana maviri negumi 90,210. Nezuro mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakawedzera nemamwe masvondo maviri urongwa hwekuti vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown, vachiti kunyange huwandu hwevari kubatwa nechirwere ichi huri kudzikira vanhu vakawanda vachiri kufa. Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yomubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanorumbidza hurumende nedanho rayatora iri vachiti Zimbabwe iri mugwara rakanaka asi hurumende inofanirwa kuedza kubatsira vanhu vari mudzimba. Dr. Madzorera vanoti Zimbabwe inofanirwa kurega kuzvirumbidza ichiti ndiyo nyika iri kuita basa rekubaya vanhu nhomba kupfuura dzimwe nyika muSADC nemuAfrica. Vachiti Zimbabwe inofanirwa kuramba yakatarisana nechinangwa chayo chekubaya nhomba vanhu mamiriyoni mana mwedzi wega wega.
Chirwere cheCOVID-19 chichiri kubhebha zvikuru muZimbabwe zvokuti pari zvino hatingagonunune kuti hurumende yawedzera mazuva elockdown. Asi chatoda kungotaura ndechekuti lockdown iri yega haigona kushanda, inoda kubetserwa nezvimwe. Ndofunga kuti hurumende ndopairi kukundikana pane zvimwe zvinobetsera lockdown.
Zvimwe zvinobetsera kuti lockdown ibudirire ndezvipi?
Tiri kuona zvino tiri kugara tichichema kuti mabhazi ezupwo ari kugara akatakura vanhu vakazarisa, hamuna social distancing. Hurumende ndiyo inofanira kunge iri kuita enforce social distancing mumabhazi, muzvitoro, kwese kwese. Ndokuti lockdown yedu inzi yashanda. Masabhuku ari kushedza vanhu achiunganidza vanhu mumareservamu. Tiri kungonzwa maripota akawanda vanhu vachikomplena kuti taunganidzwa nasabhuku. hurumende ngaimbeke shuwa kutuma sabu kwa ongani zevano. Pane machecha harukura mbachi mita taka mutawara nesu mapostori fiki ya pura ye. Hei zungo tuluku za utuma ziyo na anga hariko kudefe uko. Achimita hariko uko. Waka wanda. Izozo double standards ziru kituwa ni government. Kutuwa mwanda na mbisa kumita wa mwachi bufumizko. Zaka shata. Ndozo nita lockdown isa shate. Isa nake sorry. Isa shande. Urumeni ngaira zine moyo wese kutizo waruda watu lockdown ishande waruda watu timise chirwelecho COVID-19 ichi niku gazisa zmojwese jandata uraisu ma social safety nisa to garati chema nao chirika zine neri razisi kuchengetuwa waromba wasi kuchengetuwa waya wano rarama hand to mouth wano tengesa wasi kuchengetuwa apana ma social safety nisa
tino chipeta sei chirwele ichi Dr. Madzolera.
Chicheta uritunasa kupeza chirwere ichi COVID-19 inyaya yokubaya nomba. Saka urumene gaisi masimbawe ose ne maria yose pakunza nomba zaka wanda. Ezi no kutitimite target yedu yokuwa ya wanu wanusika 10 million by December. Zino turuwa turumene nufanda kunza madosi zanita 4 million pa mwezi. Wanu yesi wachibaiwa. Tinotenda kutizo wakaisa masoja kuta update sere kubaya vanu nomba asia tudango ya ambira ndecho kuti masoja ane noro wondo pakatipe vanu chika masoja ni makaye yekushanda kwa wakaita ne vanu saka vanu moya wa ina kugazikana kuti vashande ni masoja zvakanaka hurumende ngai chisandura zvinhu ite kuti vanu vave ne confidence masoja atione chakaipa pakushandisa kumasoja dzimwe nyika dzinovashandisa munguva dzema crisis asi nyaya yenhoroondo yedu nemasoja iri kuitisa kuti tidhaute kuti izvo zvinogamuchirika here kuvanhu
tiri mugwara rakanaka here rekupedza chirwere ichi
kuti tiri mugwara here rekutimise COVID-19 hatisati tarasika zvakanyanya chimwe chandoda kukumbirisa ndechekuti hurumende ngairege kuramba ichingoti this is the best musadek, this is the best mu Africa. Aiwazve, haikona kuzvikombeya nevanhu vasiri kugona. Ngati sete standard yedu, yataka seta yekuti toda kubaya vanhu 10 million by December. Standard iyoyo veyo inoti guide, kwete kuti tiri kukunda vamwe madofu ari mundima, aiwa. Hazvina kururama. 4 million doses a month, tese toshanda pamwe chete, ndinoona tichisvika patarget yedu.
Avo vange vari vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yomubatanidzwa, Dr. Henry Madzorera, vari parunhare neStudio 7. Mwenyanzvi mune zveupfumi inoti bazi rezvemari rinofanirwa kuumba kuivimbika kana richida kuti rikwanise kupinza muhomwe dzehurumende mari inobva kwezvara zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Muzvinafundo Gift Mugano vanoti nekuda kwekuti hurumende yakadzika mutemo weStatutory Instrument 127 uyo unorambidza vezvitoro kutambira mari yekunze. Vanhu vane hama dzavo dziri kunze kwenyika dziri kutumira mari kumusha havachaenda nemari idzi kumabhanga kana kuzvitoro sezvo vachitya kutorerwa mari dzavo nemutengo uri pasi. Muzvinafundo Mugano vanotaura mashoko aya zvichitevera kuziviswa kwakaitwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuti vari kunze kwenyika vakapinza munyika mari inoda kusvika mamiriyoni mazana manomwe nemakumi mana nemanomwe emadhora ekuAmerica mukati memwedzi mitanhatu yekutanga kwegore rino. Asi vamugano vanoti pamari yose iyoyo hapana iri kupinda muhomwe dzehurumende nekuda kwemitemo yavakadzika yakaomarara. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavakaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvikuru kutonza mari munyika ndofunga kuti makaona kuti even mareports ehurumende zvatinotenda current account surplus tingati inoratidza account ehurumende pakufambidzwa kweforeign currency inopinda inobuda takaita surplus 1.3 billion last year changa chidriver surplus iyoyo and chichaita kuti tiite surplus 2021 ma diaspora ari kuonza mari zhinji iri kuita kuti nyika ikwanise kusara nehomwe inonga ine surplus yepa mari zinopinda nezinobuda, right?
Mari iyo iri kupinda here muhomwe yehurumende, Professor Mugano?
Dambudziko rehurumende mari iyo kuti inouya nema money transfers vanhu veitora pa money transfers voita muhomwe dzavo vonoisa pasepilo nekuti vakaita mubank hurumende ine tsika dzekudya mari dzevanhu chimwe chakazokanganisa hurumende kuti vazoshayirawo mari iyi ndechekuti vakaita statutory instrument 127 inova inova gwaro remutemo rinomanikidza makambani kuti vashandise official rate yepamusika weauction system mumashopu saka mitengo yakwira nemaus dollars mashops avachatambirewo maus dollars vamwe vaya vari foma saka vanhu vaakutya kunoendesa mari kumashop nekuti vanoshandisa upiwa rate inonge isikamake sense haungaendi nemaus ako iwe kushop unopiwa rate ye85 iyo rate black market iri 140 saka vamuturi vari kupembera zvavo mari iyo asi havana chavanowana dai ngavasina kusa statutory instrument 127 mari iyo yaizoendawo mashop voshandisawo rate yavanoshandisawo mashop vozobhengawo mabhank ivozoionawo mari iyo saka vari kupembera hongu ndizvo asi nekuti ivo havanasi kuziva zvinoda vana vezimbabwe vanofunga kuti vanhu vezimbabwe vakapusa kunongoti vaita mutemo voteerera kungambudzi kutinhu hazvifambi zvelike that saka havana chirauro chekutora mari iyoyo
saka pangagadziriswa sei ipapa vamugana
kunzwisachinonzi policy making and policy implementation chii vanofunga kuti vakagadzira policy yavo ndo vachaimplementa saka the best way to go forward is that hurumende inofanirwa kuita policy consultation voita consensus nevanhu vachazoimplementa policy yacho haugadziri policy woti ivo ndochaimplementa saka sekuti statutory instrument 127 vakangoigadzaita under presidential temporary powers zvekumanikidza ndivo itoti draconian policy saka vanhu vakuti chiimplementa yachona vachaimplementa saka unotanga pakutanga pakuti polisi yacho inofanira kunge ichitanga yanzvera zvinoita vanhu pasi kuti sei vakasi kuunza mari nerete yeofficial rate sei vanhu vari kuenda kumusika mutema inhava yekuti ukoku auction system mari haisi kubuda nenguva saka ngavagadzizvezvoka ngavamire corruption ka ngavamire kakutisa madiamond negoldi zvekuita kuti mari ibude kunze
avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo gift mugano vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vamwe varwi vehondo yerusununguko vanoti hapana shanduko yakanyanya iripo pamabatirwo avari kuitwa nehurumende zvichienzaniswa nenguva yevaimbove mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe murwi wehondo yerusununguko vaClemens Mabalela vanoti hapana chakashanduka vachiti mari iri kuwedzerwa ishoma zvikuru zvichienzaniswa nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu.
Chakachinja to be honest with you. Well, allowances ari kungowedzerwa but you see mari yacho iri kutorayaisa neinflation and kuwedzerwa kwacho is not something new.
Vamabalela avo vairwa vari divi reZimbabwe People's Revolutionary Army kana kuti ZIPRA vanoti kunyange bhiri rinobata varwi verusununguko rakapasiswa muparamende rikaitwa mutemo mwedzi mishoma yapfuura hurumende inogara ichitadza kuzadzikisa zvinenge zvakabvumiranwa.
But my acts of parliament have been passed even during Mugabe's time. But it's not only so much implementation yacho. Saka panozotanga kuimplementwa this panozotanga. If you look at how things have been going, the rate at least, the slowness, panozoimplementwa panange pasichitanganawo vhetu vaanirasara.
Izvi zvinotsigirwa nasachigaro yambovi varwi verusununguko mudunhu remashonaland west vaCornelius Mooni avo vakaudza vanhu pakuvigwa kwerimwe gamba kumarinde emuchinhoi kuti vakawanda vavo vapera kufa zvekuti vashoma ndivo vachazowana zvavakanzi vapihwe nemutemo.
Ndikakutaurirai comrade minister maybe you are not aware tine vafo in less than 10 days muno mumash west vachaita
gurukotara zvekudzivirirwa kwenyika pamwe nemagariro evaimbove varwi verusununguko. Amai Opa Muchinguri Kashiri vanoti upenyu hwevaimbovi varwi verusununguko huchashanduka nekuda kwemutemo wakapasiswa wewo Veterans Act. Amai Muchinguri Kashiri vanoti nekuda kwemutemo wakapasiswa patrole ne bodi richafambisa nyaya dzavo dzinosanganisira kuvakwa kwechipatara chavo pamwe nekuvhurwa kwemakambani akawanda vachiyamurwa nehurumende uye kuti vasina kuwana minda vapiwe. Kwanisa kuwana uwandu uweva imbo ivaru uweru sununguko vachiri vapenyu sezo mnyori weboka rinomirira vaimbo ivaru uweru sununguko re Zimbabwe National War Veterans Association va Douglas Mahia vanga vasiri kubatika panare mbozha yavo. Ndaka mirira Studio 7 muchinoi njini Nunura Ijena.
Tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Zimlife.com rinoti vanhu vana vakafa vamwe vaviri vakakuvara nezuro masikati mushure mekukuduluka kwemotikari yavakange vari padyo nefilabusi. Zvinonzi mutyairi akarova gomba kana kuti pothole akatadza kudzora motikari mumugwagwa. Motikari iyi yakange yakatakura vanotenga nekutengesa murivo vakange vachibva kunohodha kuBulawayo vachidzokera kumusha kuMberengwa. Muzimlife.com nekare Zimbabwe Republic Police vanoti nyaya yekushaya kwemwanasikana Memory Machaya kuMarange mudunhu reManicaland yave kutorwa semhosva yokupondwa kwemunhu. Memory uyo akange aine makore 14 akashaya achipona akachengetwa amai vake vasipo uye rufu urwu rwakapanzwa kubva kumapurisa. Newsday rinoti muri yemutambi wenhabvu ane mukurumbira Joe Mugabe inoti Joe achachengeterwa kumusha kuZimbabwe. Joe Mugabe uyo aitambira Capes United akashaya nemusi wezvondo kuUnited Kingdom mushure mokurwara nechirwere chegomarara. Muri yaJoe Mugabe inoti vari mubishi rekugadzirisa magwaro ekuti mutumbi waJoe Mugabe wounzwe kumusha. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kadini paStudio 7. Inini nyaya yangu iri pakuti ndoda kutaura kune avo vose vanonyanya kutaura nepa social media vachipopota vachiti government iripo yazouraya zvinhu yauraya nyika chichi. Ndinoda kuti kune vanhu ivavo vanowanza simba pamuromo sepinjisi asi kana vazouya paground kana kuti vachifamba chaipo vanenge vakangonyarara vachingoti dai vamunangagwa vabva papinda vachamisa. Dai vainyaso kuziva kuti nyika yakambobvepi uye iri kuendepi vaikwanisa kuita zvekuti kana government yachona vachikwanisa kuibvisa vaigona kuibvisa. Zvino inini ndoona semunhu wavanopusha vachitaura kuti dai ariye apinda pachigaro vanopusha munhu ari mumota yake semuenzaniso asi iye akadzika mabhureki because izvezvo ari kutaura vachiti dai vachamisa vapinda dai vamunangagwa vabva vari kuzama kuda kupusha chamisa asi iye chamisa vachona izvezvi ari kumboti kudii.
Magadi vanhu veStudio 7, ini ndine chichemo chakati siyanei nezvepolitics I'm not a politician, asi chichemo changu ndechekuti ndiri mugaro pabechinafu and in imba growth point ba bachelor iri under country inotongwa ngemurambinda tinobhadhara mari yelevy everything but there is no development and ba bachelor farm sika ipapa apana development but mari inobhadharwa inotorwa yechiende ko develop kwa murambinda vamwe vana izvozvi zvitatakura takurira mbichina fimomo tine mastend atakapirwa ndiana mambo tataane vana vari kuda mastend unozva kanzire chiti mastend iwawo haazi pamutemo okay chuyai muti katire mastend apinde mukanzire haauyi kuzoita izvozvo saka toshaya kuti chaizvo tiri vagari vombechina munomu totya here kudivhelopa mwatakazvarirwa munzvimbo yatakazvarirwa
pastudio pastudio apo makadiko nomukomadzonga nanasesi mavelasia ndinofara hangu asi handifari nenyau ini zviri nenyaya dziri kuitika muzimbabwe zimbabwe yaoma zimbabwe yasvika pakuoma hapana chakanakira chimwe kubva zvakapinda munangagwa zvinhu zvese zvatova bad to worse kutonyanya kuoma kuomesesa vamugabe vaitori nani zvachose vamugabe vaitori nani nokuti vaiziva zvavanoita vaidzisa mapraise control hino vaed hapana nezvinozikamwa kana hapana basa ndirongoabvika vanhu vachiponda vanhu kwataura izvi wasunga kungoti nai vedu izvi zvadai watovharibva kungoti nai mewadai wotovharigwa wotosungwa iyezvo vari kubhizi nokuda kuvhiringa mdt alliance yayayaya yavachamisa
makadii apopa studio 7 makasimba here ndotakutaura pamusoro penhomba iri kubayiwa vanhu kuti zveshuwa munhu kana achinzwa akasununguka ngaaende anobayiwa nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19 because hapana imwe nzira inogona kuita kuti tibude mumadhaka atiri kunze kwekungonobayiwa nhomba saka zvoda kuzvipira kuti tibayiwe nhomba zvakakosha kuti tiende tese ndinokurudzirawo vamwe kuti vose vanoda kubayiwa vaya vanoti South Africa inoramba kubaya vanhu vanobva kuzimbabwe kumozambique malawi kana inobaya hande tinobayiwa hande vanonzwa vakasununguka ngavaende vanobaya nhomba yekudzivira chirwere checoronavirus ini ndakatobayiwa handitori boa
mangwana akanaka anamukoma jonga akandemiri anamukoma blessings zulu anamukoma tanonokawanje ini zvangu ndini peter ndiri kuno South Africa kupolokwani ndichikumbira kuda kuzivawo ngemamiriro aita bato re MDC Alliance bato revanhu bato rinotungamirwa napresident Nelson Chamisa kuti tavapapi nezita remusangano zvakamira sei taikumbira kuziva ngoti mumwe tiri kuna muunzi MDC ai saka tichinyatsokuziva tavakondivhizika saka tinokumbira mutibudiro pachena president tizive kuti maelection mavhoti ari kusvika 2023 harawa chembere kumamureserva havari kukondivhizika chika hatichazivi kuti zvamira papi saka tinokumbira president mutiudzewo mutitaurirewo ipapo pastudio 7 mbobudawo muchitaura pastudio 7 kuti zvakamira sei kuti zvakamira sei kuti takurasika tichaziva kuti tamira papi nemusangano ngoti ei mhonzoro wanetsa mhonzora
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica covid-19 iri kupararira zvinotyisa mudunhu reflorida chikoro chepamsoro chinoongorora kutapurirwa nakwechirwere ichi pasi pose cheJohns Hopkins University chinoti kutapurirana kwechirwere ichi muFlorida kwakakwira nezvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana mumazuva manomwe apfuura kubva musi wa 30 chikunguru kusvika musi wa 5 nyamavhuvhu vanhu vanoita 134,506 vakatapurirwa chirwere ichi. Kunyangwe hazvo chirwere ichi chiri kupararira zvine mutsindo mudunhu iri, gavhuna weFlorida vaRon DeSantis hapana chavari kuita asi svondo rapera vakatodzika mutemo unorambidza kumanikidza vanhu kushandisa mamask kana kubayiwa nhomba, izvo zvakakonzera vamwe vabereki kuendesa vaDeSantis kumatare edzimhosva vachiti mitemo yezveutano isina simba inopinza vana vavo munjodzi nekuvatorera kodzero yavo yekudzidza. Dr. Gwekwerere vanogara muFlorida vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mudunhu iri, vachiti Florida idunhu rinodiwa nevanhu vazhinji vanouya kuzoshanya nguva dzose dzose. Naizvozvo ndicho chimwe chezvikonzero zvokupararira kwechirwere ichi.
Nyaya yeCOVID-19 kunoku iri kutaridza kuti manhamba ari kukwira. Tiri kunzwawo ndufu apo neapo maererano neCOVID. Uye maonero angu ndeyekuti kunoku kune nzvimbo dzokutandara dzakawanda, kwanga kuchiwanda vanhu nguva ino yokudziya yatinoti sama. Vanhu vangu vachitobva kunze kwenyika, vamwe vachibva kuna mamwe matunhu vachiuya kuzotandara kuDisney nedzimwewo nzvimbo dzine dzinotandadza. Saka kupararira kwayo kunenge kuchakarowanda. Izvi ndezvandinongotaurawo somunhu unogara muno nezvandanga ndichiona.
Tinoona kuti gavhina wedunhu reFlorida iri ari kunetsana nevamwe vagari pamusoro penyaya iyi. Chii chiri kuitika Dr. Gwekwerere?
Iko zvino gavhina wedunhu reFlorida vakaisa mutemo wokuti unoda kupfeka mask unopfeka, usingadi haadi, hazvichamanikidzwi. Saka pakadaro ipapapo panoti vhundutsei nemhaka yekuti kune mamwe mhando dzeCOVID dziri kubuda idzi dziri kubva kune dzimwe nyika idzi. Then asi isu hedu matinogara navamwewo vandinowadzana navo maski hatitosii, namasanitizer naizvozvo zvesocial distancing isu hatina kuregera, tinotya. Beta kuchengetedza upenyu. Uye vanhu vazhinji ndinoona hangu vakabayiwa chero vamwe vachizorwara, asi generally ndinoona sokuti vanhu vazhinji vemudunhu muno vakabayiwa iwo injection wokudzivirira utachiona hweCOVID-19. Tongovimba kuti Ishe vachatichengeta ipapa.
Avo vange vari Dr. Gwekwerere vari parunhare kuFlorida neStudio 7.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dzimwe nyanzvi dzezveutano dzinorumbidza hurumende mukuwedzera mamwe masvondo elockdown. Bazi rezvemari rinokurudzirwa kuumba kuimbika kana richida kupinza muhomwe dzehurumende mari inobva kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. COVID-19 iri kupararira zvino mutsindo mudunhu reFlorida muno muAmerica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.